mishina yatiri kutsvaga kuti itibatsire mishina inotibatsira isu patinenge tichiprocesa mazita evanhu vatinenge tanyoresa kuvhota pamusoro pezvazvinyangesva ndinenge zvichiitika kare kuti tanga tichikumbira kuti sewe sita rako tipewo vakazarwa rini nepaunogara ipo zvino tinenge takumbira kuti mishina iyi ichitora mafingerprint evanhu ichitorawo zvakare fananidzo yevanhu zvotibatsira kuti patinenge taakudzokera kumashure kunoongorora kuona kuti munhu uyu ambonyoresa here kuti ave muvhoti zvatatora izvozvo mafingerprint nemifananidzo ndezvo tatibatsira kuratidza kuti munhu anyoresa haana kudzokorora here kana kuti adzokorora izvochete ndeve chete mishina yatiri kutsvaga vanhu vari havasi kunzwisisa kuti mishina iyi ichazoshanda here musi wekuvhota tiri kuti kwete musi wekuvhota mishina iyi hamutomboioni tinongodzokera zvataita nesekare kuti munhu achapinda mupolling station opihwa mapepa ake oenda mupolling booth ononyora iye ega neruoko rwake zvataindoita pamunhu waari kusarudza odzoka neballot pepa rake roiswa mubhokisi vanhu vese vachiona kupera kwekuvhota ballot papers iwayo anoverengwa haaverengwe nemishina achaverengwa nevanhu vanenge varimo vamwe vese vakatarisa tiri kuona kuti pane dambudziko rekuti vanhu vari kufunga kuti vachavhota pamushini hakuna achavhota pamushini munhu wega wega achavhota achinyora ega achisarudza ega mwaanoda kuti avhotere
saka zviri kunzi kumaruwa kunenge kusina magetsi kana zvimwe hazvishanda
kumaruwa kushaya kwemagetsi zvinobatabata isisu sevheki nekuti zvisu tichaenda nemishina yedu kumaruwa tichida kunonyoresa vanhu tinenge tichishandisa mishina yedu asi izvo zvinhu zvatanga takatoongorora nechekare tikange takatozvigadzirira kuti tichaenda nemishina ine mabhatri hatichanoshandisa magetsi chete tichaenda nemishina yedu ine mabhatri mabhatri yedu iwayo tinenge ati mishina yatiri kuda kutenga anenge ari mabhatri ekuti inopedza mukore wese wezuva tichitongonyora vanhu kusvikira zuva radoka saka dambudziko iroro hariwanike musi wekuvhota sekutaura kwandaita idambudziko richabatabata isu patinenge tichinyoresa vavhoti asi takatorigadzirira nechekare zinoreva kuti harisi dambudziko
vamwe vanotyaka Justice Makarao kuti iyo mishina yechizvino zvino iyipada kunogona kuita vamwe vanoitawo misarinya voita zvavanoita izvozvo kana kuti kuhaka kuya vachichinja chinja zvamunenge muchiita imi harisi dambudziko here
dambudziko rinogona kuwanika nemishina wega wega munhu wese ane kompyuta anoziva kuti zvinokwanisika kuita ndosaka paine masetings anoiswa anonzi backup yekuti zvaunenge uchiita unenge uchiisawo pane rimwe dhuwe uchiita mabackup ako saka tinenge tichida kuzodzidzisana nevanhu kuti mabackup edu atinawo akamira mukuti akamira mukuti
asi tichienda mberi ko iyo evoting ichazoitwa rini muri kutarisira kuti zvinenge zvozoitwawo rini nezimbabwe
tikange tabatisisa tese tikakwanisa kuita biometric voter registration for 2018 sarudzo inozoteera after 2018 ngatiendeiwo pamberi sezvikuita dzimwe nyika toona evoting yatinoona yakakodzera nemazimbabweni